kwa Zimbabwe munu mkuru cha hivyo mrondoe Zimbabwe mozi ya testi kuti hivyo vaito mzi chigoshi pezi kwefe zikirewa kuti wanga wari baba wenyika yose wanga wari baba wanga wasina charujo takutara kuti uyu munhu here kana mushona ari muvhenda kana muchii aibatanidza vanhu vese saka munhu akadaro munhu asingafanire kuti kana ka one team kangano especially kana tichitaura nhoroondo yezimbabwe ndo vanhu vakatangisa zvese kuti zvifambe sezvazviri tichine kangano of course tichine vamwe vekudhara vana mbuya nehanda nevamwe vakadaro asi panguva yedu yatiurarama nhasi because kana tichitaura kudai munhu wese aurama nhasi aanovaziva baba vanukoma saka chinhu chikurusa chaizvo kuti tirambe tichingorangarira munhu mukuru akadaro and izvo zviya tichirangarira kudaro ngatirangarireiti ipfungwa yekuyananisana semhuri yezimbabwe tichibatana chero zvikagoza sei zvikaoma sei let's go back tichitarisa mavalues aba vamukomo vamukomo vaigaaiwa peace and ndo zvinhu zvatinoda muna muzimbabwe kuti tibudirire vashoma vatungamiriri vanoratidza mastraits kana kuti macharacteristics anenge aba vamukomo ndinoshuwa sei kuti dai vatungamiriri vanhasi vakapindwawo nemunyaya iwowo mhusana sepo inogona kubudirira vababa chamisa baba vedu vanodangadza president wedu vapinde nemweyowo saka ndakungoshura kuti dai vavachamisawo navo vakapinda nemweya iwowo dai vangatibatanei tivake zimbabwe tinogona kubudirira chose
kana makatarisa kuzvipira kwavakaita upenyu hwavo hwese vachishandira nyika yezimbabwe munofunga kuti denei vanga vari vapenyu nhasi vaifungei vaifara here nemamiriro akaita zvinhu munyika
hapana munhu angafare kana zvinhu zvingafambe zvakanaka hapana munhu angafare kana kune vamwe vanhu vanoita drive maselfish interest avo kupfuura nyika ndosaka ngati inini vamukomo vavazvininipisa yeti ivo pachavo vanga vatori chibwe chitedza asi vakagona kuti handingarambe ndingopikisa ndichipokana vanhu vachipera chiedza ndite sei ndidzoke hangu nditi ndobvanaizvozvo kuti zvinhu zvifambe zvoendere mberi saka iyeyo spiriti yavo dai vari mtemi ndofunga dai vakatobeza vakomana vese ava kuti aa vakomana kowai ndichingaita sezvandakaita inini ndaigona kunge ndakaitonga zimbabwe vatongogara vaida kuti ndiitonge zimbabwe vana vezimbabwe vanovaida kuti ndiitonge zimbabwe but ndakabvuma kuti aiwa chiregai vamugabe vatongi isusu tifambe sezimbabwe tichienderera mberi kusina kutonga kweropa kusina kufa kwevanhu ndo spiriti yangaina baba vedu vamukomo and dai vari vemupenyu ainsure kuti by now dai akatombovadaidza vese vanatamisa vese kuti vaitano vafanha mukuitei apa handiyo nzira yekufambisa nyika nyika inoda leader who is selfless anogona kuti let me put Zimbabwe first inini ndozotevera.